ma business atinawo ku Urungwe tine ma projects atiri kuita akasiyana siyana. Tine project yemabua goats tiri kuita ukudzi ma road runner, uyezve tiri kuita project yenguruve as well. Kozoti tine ma wholesale hardware zvigayo, tine ma restaurants ku Urungwe kwakare. Kozotiwo kwana Mutare uku tine zvakaita se ma lodge tiri kuita zve real estate. Kozongoitawo kuHarare ikoko kune imwe shopping complex iri kuvakwa, asi maprojects akati wandei zvavo anichitsama. Saa nenguva tichingoshingirira tichiedza kuti tirambe tichitarisa kumusha kuti patinenge tozoregedzawo mabasa atiri kushanda aya tinenge takuwanawo chekuti tibate tiri kumusha.
Muri kuzvikwanisa sei muri mhiri kwemakungwa kwamugere?
Zvazvinoita here hama dzangu ndezvekuti izvo kune mataurirwo ari kuitwa nevamwe kuti zvinonge zvichinetsa nekuda kwekuti kune vanhu vanogona kukuparadzira inopfuma yako kuZimbabwe. Ichocho hongu chingangova chokwadi, asi ini chandakadzidzawo zvangu ndechekuti ukanga wakaisa mari yako wakufunga kuti ndakuita business, hakuna kuti ukangopa vanhu mari woti itai kana kuti tengai mbudzi kana kuti isai mari mugrocery shop kana kuti project yaunongochingoita usingazvitarisi. Inini ndakaona kuti vazhinji vanhu vari kumba vakaona kuti apa pane mukana wekuba vangangokubira, especially kana usiri kutarisa kuti zvii zviri kuitika. Saka inini zvandakaita ndezvekuti kune vanhu vese vanondishandira inini ndinenge ndichida feedback, I always talk to them. Indichitaura navo vanondiudza feedback every day. I have to phone. Ndine vanhu vandinotuma futi vanonotarisa kuti zvakamira sei paground. Saka yese iyoyo inenge iri monitoring. Saka zuva nezuva ndinoudzwa kuti zviri kufamba sei. Saka hapana maripoti anosiyana, plus vanoda kupota vachibvunzwa vashandi kuti mavapapi nguva nenguva vachikupa update, because kana vasina munhu ari kuvatarisa usipo muridzi vanogona kungosara vachiita zvavanoda. You just make sure you are always there. Ndinofunga kuti zvinobudirira.
Sei makafunga kunotanga mabhizimusi osaya kumusha kwamunenge musiri nguva zhinji?
Kumusha ndokwatakakurira hama dzangu. Saka naizvozvo hatina chinhu chingatikonise kuti tiite maprojects kumusha kwedu kwatakazvarirwa sevana vekuZimbabwe. We understand kuti kune matambudziko anoitika hongu, zvinhu zvinosiyana, maonero anoita vanhu, zvinhu zvinosiyana zvematongerwo enyika nezvimwe zvakasiyana-siyana, asi tikati titarise tine maonero iwayo hakuna kwatinoenda. Saka zvakafanana nezvekudaiwo, pandakaita zvemaprojects zvanambudzi nananguru ndakangoona kuti kunyange dai zvikanzi hurumende zviri kukanganiswa zviri kuitwa sei, hazvibate-bate maprojects iwayo, anongoramba achienda mberi. Of course pane matambudziko anozifanana nezvanana karenzi zveizvi zvinochinjwa-chinjwa, asi izvozvo zvinowanikwa. Uyezve kana uri munhu ane chipo chemabhizinesi unongoramba uchidi uchibata basa wosiyana naizvozvo uchingoonawo zviri kuitwa, because imagine nyika yedu yakakura kai ine vanhu vakawanda. Saka zvingaite kuti iwewe uri one ndiwo wega ungosara une dambudziko. Saka there's so many businesses. Saka panenge pane matambudziko vanhu tinenge tinewo plan B, takamake sure kuti mari dzedu dzakadi dzakachengetedzeka.
Tinoona kuti pose panoitika basa rakadai panosanganikwa napo nematambudziko. Matambudziko api amuri kusangana nawo uye muri kuakunda sei?
Matambudziko atiri kusangana nawo iwayo kuZimbabwe ndeyekuti panyaya dzemari, mari zhinji dzaunenge uchishandisa imari dzako dzaunenge wakashanda ikoko kunze kwenyika uko. Saka kuZimbabwe kuti uwane chikwereti zvinoitwa dzimwe nyika, maloans hakuna. Saka you gotta fund everything. Saka you gotta be very wise kuri kuwana mari, you know, especially kuzvatiri kuita zvana wholesaling nemaretail zvinoda mari. Saka you have to make sure kuti everything, you know, stock yako zvakanaka, zvese shopu yakazara, nekuti vanhu havadi kupinda mustore isina chinhu, vanongotenderera vachingonyenyeredza. Saka iwe unofanira kutozadza zvinhu zvinodiwa nevanhu vakastoma kuti vakwanise kuti kana vakanga vauya mushopu mako ivanowana zvirimo. Saka matambudziko ndiwayo yekuti hakuna mari yekwereti, plus makarenzi edu anochinja-chinja, anombonzi mari yayo ndiyo yacho makumanikidzwa nehurumende. Asi izvozvo takazvingwarira kuti kana zvakadaro tetine plani yekuti ndozvakuti kana zvikanzi zvakuita zvekumanikidzwa-manikidzwa, you know, unongo chingoona stoko iripo, imwe yacho unogona kungozongobvisawo uchingoonawo zvakamira sei. Asi so far zvazvo hazvasati zvanyanyaita dambudziko, because kana izvo zviri kunzi vanhu vakunzi vashandise mari yakati, hazvasati zvanyanya kuita zvekuti zvinganyanya kuafekta vanhu vakanyanya kuwanda izvozvo, kuda maybe mabig masupamaketi aya because ngaite dambudziko hombe but it's a very small little population vanhu vanenge vane mari idzodzo vazhinji vanhu varingoshandisa iwaya ma US dollars
mashoko amungasiyira vana vezimbabwe vakateerera pane nonguva
mashoko anengade kupa vana vemuzimbabwe ndeyekuti nyika yezimbabwe nyika yedu ndokwatakazvarirwa you know tisatye zvedu kuti tiite mabusiness ikoko because kunyika kwedu we are Zimbabweans we know we have problems nyika nenyika ine matambudziko kune vazhinji varingonyepera vanhu vachiti ye musaite mari ikoko nekuda kwekuti mukanga maita mari mari yenyu yese inoenda inyaya yekunyeperana kuti vanhu vasaite mari because at the end of the day matambudziko achapera plus izvezvizvi mikana inongopota ichiuya vanenge vachiiwana vanayo saka kuzimbabwe munogona kuita mari you can do your business takafambawo dzimwe nyika dziri mumuafrica umu kuna namalawi kupi kuna nazambia kungodiwa noti maproblems pano nepapo but kana uchida kuti uite mari kuzimbabwe izvozvi mukana because zimbabwe anoshandisa maus dollars iwaya saka ane more value saka kuyese kuna nazambia uku vari kuuya nona mozambique vachitodawo kuti vaone kuti mari iri munyika medu iyoyo vanoidawo nekuti ine value saka tisatye tichiti ha tichazodii tichazonge zvazochinji chazvazodai zvaenda mberi because vamwe vazhinji vari kukura vanhu varida kuzoritaya saka izvino izvi vana vezimbabwe mukana watinawo sevana vemuzimbabwe kuti tiite mari tiinveste munyika yekwedu timbosiyana nezvekuti titarisane nezvematongo enyika because business nezvematongo zvakasiyana kana uchida kuita mari unogona kuita mari kana uri murimi unongorima zvakadaro nyika iyoyo inenge ine zviri kuitwa ichitongwa nezvairi kutongwa nemabhizinesi unongoitawo usanyanya kuzvitarisa zviri kuitika kumuseruko iwo uri kuda kuita mari saka munhu ari kuda kuita mari haanei nezvikunetsa zvakafanana nemakambani mahombe chavo chavo ayaya vanana shell nana bp vanogona kutopinda nyika iri kuitika hondo vachivhura maservice station vachimaina oyo imomo havanyanyo zvitarisa izvo zvokuti ndiani ari kutonga munongoita basa sebasa sevana vezimbabwe mobudirira